manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare maneru anasi uri musiwe mugovera zvita 4/2021 makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tokutaura isusu kutrukuda diaspora vote. Inotaura iyo kuti vose vari kunze kwenyika vari kunana UK kuSouth Africa vanotenderwa kuti vavote zvinotaurwa muconstitution per section 76. Tokutaura kuti voters role ngaicherechedzwe kuti iva transparent.
MDC Alliance inoti haisi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti hapana zvinoda kuvandudzwa munyika zvinobata nyaya dzesarudzo.
Zuwa iri tinoricherechedza seboka revisit nekuti izuva rakakosha kuma members edu anorarama nehurema izuva rekuti vanowana mukana wekuongorora mashandira vari kuita mukana wekuongorora maopportunities avanawo mukana wekuongorora kuti machallenges aripo ndeapi ogadziriswa nenzira yakaita sei.
Sangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinoti rakarangarira zuva reInternational Day of Persons with Disabilities zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti harisi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti hapana zvinoda kuvandudzwa munyika zvinobata nyaya dzesarudzo. VaMnangagwa vakataura mashoko aya apo vakaita musangano wePolitbureau yebato ravo svondo rino. MDC Alliance inoti mashoko avaMnangagwa aya anoreva kuti gakava resarudzo harisi kuzopera munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
This misplaced narrative that we need to
izvi zvekutaura kuti tinoda kuvandudza zviri maererano nesarudzo pamwe neupfumi hwenyika zvinhu zvakarasika. Hapana munhu atanyatsotaura kuti ndezvipi chaizvo zviri kuda kuvandudzwa zvinoenderana nesarudzo.
VaMnangagwa vakataura mashoko aya pamusangano wePolitbureau yebato ravo muHarare nechitatu, asi MDC Alliance inoti mashoko aya anoratidza kuti ZANU-PF haina kuzvipira kuita sarudzo dzakachena. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvinobata nyaya dzesarudzo zvinoda kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa, vachiti vanoda kuti sarudzo dziitwe munyika pasina anenge achigunun'una.
Tokutaura isusu kutrukuda diaspora vote. Inotaura iyo kuti vose vari kunze kwenyika vari kunana UK kuSouth Africa vanotenderwa kuti vavote zvinotaurwa muconstitution per section 76. Tokutaura kuti voters role ngaicherechedzwe kuti iva transparent. Tokutaura zvakare kuti TV nema radio anobhadharwa nevanhu mataxpayers ana ZBC anema radio SA ave ivo asingaonekwa achifevhera ZANU-PF. Tokutaura kuti nzira inoitwa yekudaidzira maresults even nzira yakatsetseka inowirana nezvinotaurwa muconstitution. Tokutaura kuti mitemo yedu yemaelections ngaiwirane nezviri kutaurwa muconstitution.
VaMnangagwa vanoti vari kutarisira kuti bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemuna 2023 pamwe nesarudzo dzechipiri dzemabi elections dzavakati dzichaitwa muna kurume gore rinouya zvichitevera kufa nekudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende pamwe nemumakanzuro akawanda munyika neMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora.
Tinoda kuvashashanga pamabielections. Uyezve tigomara kasha from a harmonized elections.
Asimu zware maere, vati zirikuta rwana vamunanga gwandezo mugotsi matsuro, sezvo bato ravo rine rutsigiro munyika yose, vati hurumende yavamunanga gwa, iri kukundikana kusimudzira upfumi hwenyika, zvichapa kuti veruzhinji vasavhotere bato iri.
Munhu wese kumamisha, kumataundi, kumacities, maprovinces, ose vanhu vese varikutaura kuti ngapinda ake mukomana. Saka takatarisa izvozvo tichiona zvakare mararamira arikuita vanhu, kutambura kurikuita vanhu, kusafara nekutonga kwavamunangagwa. Tikutoona kuti hapana kana weye kuti vangakunde muna 2023. Muna 2023 munhu wese arikuti ngapinde hake mukomana, vana vaende kumabasa, vana vaende kuzvikoro, tidye tichiguta, tive neupenyu hwakanaka semaZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika varashi kuti Mukundu vanoti hapana musiyano pakati pehurumende yemushakabva Robert Mugabe nehurumende yavamunangagwa pamabatirwo enyaya dzesarudzo.
Vangaveve SADC, vangaveve European Union nemamwe maboka akazvisiyana nemasangano akazvimirira oega muno muZimbabwe, vose vakataura kuti mafambisirwo esarudzo haana kunyatsoti haana jekerere kana kuti haana kufambiswa zvinogutsa vazhinji. Mafambisirwo anoitwa zvinenge zvabuda musarudzo kubva kuma polling stations kana kuti kunzvimbo dzekuvhotera kunyanya kumaruseva ane chitsotsi chiripo. Mashandira anoita venhepfenyuro yeZBC inove nhepfenyuro inofa kunge ichiburitsa chokwadi nekutaura zvinofungwa nemunhu wese haana kunyatsomira zvakanaka.
Vamukundu vatiwo iyo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC pachezvayo inotodawo kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti pasave negakava rine chekuita nesarudzo sezvinowanzoitika pose panoitwa sarudzo munyika. Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi amai Chigumba vakamboudza Studio 7 nguva yapfuura kuti basa rekuvandudza mashandiro eZEC rinoitwa nedare reparamende kwete nekomisheni yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa nemumisika, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, rinoti nengo dzaro dzakarangarira nezuro zuva reInternational Day of Persons with Disabilities riine misodzi pamatama, sezvo nengo dzesangano iri dzichigara dzakashungurudzwa padzinenge dzichiita basa radzo. Mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti nengo dzavo dzine hurema dziri kutarisana nematambudziko akawanda sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeupfumi.
Zuva iri tinoricherechedza seboka reVSET nekuti izuva rakakosha kumamembers edu anorarama nehurema. Izuva rekuti vanowana mukana wekuongorora mashandira vari kuita, mukana wokuongorora maopportunities avanawo, mukana wokuongorora kuti machallenges aripo ndeapi ogadziriswa nenzira yakaita sei. Sekuzuva kwenyu zuva rinototariswa neUnited Nations chaiyo kuti pamasekta ese eekonomi vanhu vanorarama nehurema vobatsirwa sei. Saka isiwo seboka itanhaurirano nemamembers edu anorarama nehurema tichiona kuti nezvipi zvatingaita kusimudzira mabhizimusi avo, kusimudzira mashandiro avanoita, uyezve kuti vange vachiwana rubatsiro kubva kwatiri nekubva kuhurumende.
Nengo dzenyu dzakawanda zvakadii dzinorarama nehurema vavadzai?
Ndinofunga takatarisa nyika yose nengo idzi dzinogona kusvika kuma 20,000 maguta ese emuZimbabwe. Vati mamembers atingotaura akaregister neboka redu reVSET, asi tikatarisa vamwe vatinongoshanda navo vasina chero kuregisterawo, ava namba yacho inogona kutokura kana kutosvika kana kuma 50,000 chaiko. Saka vakawanda ende ndozvinongokurudzirwawo kuti hurumende dei auya ichibatsira vanhu ivava, nokuti vanhu vakawanda, vanhu vari kushandira mhuri dzavo, vanhu vari kutaridza kuti havasi kuda kurarama nenzira dzeuhire asi vanotoda kuzvishandira.
Ndeapi matambudziko ari kusangana nenhengo dzenyu pakuita mabasa avo?
Ndingati matambudziko matatu atinonatsokuona. Rekutanga nderekuti pekushandira panoshangana nenhengo dzedu dzinorama nehurema hapana kunaka, hapaenderani navo. Mukatarisa vamwanika nemauche but matoilets ariko izvezvi mukatarisa maguta ese haana kugadzirwa nenzira yokuti vanokwanisa kumashandisawo. chechipiri inawe kuti havasi kukwanisa kuwana mari dziya dzinosapota kuti mabhizinesi akure kazhinji kacho ndo vanozowana mari kato vabekwa kupedzisira then chokupedzisira ndo nyaya dzeviolence dzatinoona mastreets dzinoitika mapurisa achiuya achinombora zvinhu zvavo vachivavhiringidza pavanoshandira nedzimwe dzenguva maitirwa zvinoita anenge asingataridzi hunhu kumapurisa vaita senge vanenge vava vachishari vachibata mhuka asi vanhu vane hurema vanofanira kunge vachiona kuti vanovabatawo nenzira dzinoratidza kuti vane marights avo and vanhu vanofanira kuprotecta because vanenge vari vulnerable
zvii zvamunoda kuti zviitwe nehurumende vawadzai kana kuti zvigadziriswe
temo national police on disability ngaugadziriswe ngauye nguva yarebesa chero uripo wachona ngaugadziriswe unge uchitaura zvimwe zvinhu zvandareva izvi zvekuti ngapasava nekuharaswa kwevanhu vanorama nehurema hurumende ngaitore matanho kuvabatsira kuti vawane maservices kusakunyanya nyaya dzedzidzo vamwe wacho vanosarira kumashure nenyaya yekuti havana mukana wokuenda kuzvikoro havana kuwana mukana wokunge vachiwana maopportunities ekuzvisumudzira saka toda kuti mutemo weudaro uyezve kumiririrwa kwavo muparamende vanhu vanovamirira ngavawande nhamba iripo izvezvi ishoma ngavawande ndokuti mazwi avo anzwike chero mitemo yacho ikwanise kuchinjwa nokuti ndobasa reparamende iroro chokupedzisira ndechekuti ngapavenu ngavawanewo mukana wokupiwa mari dzokukudza mabhizinesi avo sevavo vari muinformal sector nokuti vari kushandira mhuri dzavo vari kushandira nyika
makasvitsa here zvichemo izvi kuhurumende
tinogara tichisvitsa ende pane dzimwe nguva tinotombokurukura chaiko navo tinotarisira kuti this time vanoactavo pazvichemo zvedu zvatinogara chivapa
mukuru wevendors initiative for social and economic transformation vasamel wadzai vachitaura na Ray Choto westudio 7 vari kumaputo kumozambique Makwikwi echibuku Super Cup ari kupera mangwana kumandava stadium kuzvishavane apo zvikwata zveFC Platinum nengezi Platinum zviri kurwira mukwembe uyu Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
Premier Soccer League yamisa mitambo yese league ichipa nguva kufinari yechibuku Super Cup iyo iri pakati peFC Platinum nengezi Platinum Stars mumandava stadium nemusi wesondo chimwe chezvikwata izvi chichabuda nemukombe pamwe nemari inoita iyo madhora zviuru makumba nomwe nezvishanu pachapera mutambo uyo uri kuunganidza mhuri yenhabvu muzvishavane hapana mangange mumutambo uyu sezvo zvikwata izvi zvikatadza kupedzerana munguva yakatarwa mutambo uyu unopedzwa nemapenareti asi aimbotambira maWarriors Dumisani Mupofu anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti zvikwata izvi zvicharwa kusvika muextra time asi hazvizopinde mumapenareti
game rakaoma kwazvo because mateam two aya pari zvino panguva inoi ndo mateam ari kupisa ndo mateam ari kutamba bhora rakanaka and the style of play nemaplayers acho ari kufc platinum nekungezi akafanana game iroro richasvika maybe extra time
muongorori wemutambo wenhabvu vamathias kufandirimbwa vanoti chiri kunakidza pamutambo uyu ndechekuti zvikwata izvi zvakanangana nekufadza vateveri vazvo nekutora mukombe vasingatarise zvemari iripo
mutambo uyu kuchange kuri kumakubu kasvi takatarisa vatambi vacho vese kufc platinum nekungezi kana pari pakupuhwa mari paya patinoti maincentive zvikwata izvozvo hazvinetseki saka vakomana ava homwe dzavo dzakazara apa chavari kungotambira imbiri yekuhwina mukombe uyu havasi kutambira kuti kumba kune nzaraba vachatambira kuti mbiri yekuti kungohwina mukombe
zvikwata izvi zvakambosangana mufainari remakundano mamwe chetewo muna 2016 ngezi Platinum Stars ikakunda muBaobab Stadium gore rino zvikwata izvi zvasangana mumitambo miviri mumandava stadium chimwe chezvikwata izvi chichikunda mumutambo mumwe chete murairidzi weFC Platinum Nomeni Mapesa achange achitarisira zvibodzwa kubva kuna Kelvin Madzongwe Innocent Mchaneka na Ronald Chinyengetere kuti akunde mumutambo wakakosha uyu. Ngezi Platinum Stars ichange isina Denver Mukamba uyu akakuvara. Asi Rodwell Dlakama ane chivimbo kuti Bruno Mtigu, Gerald Takwara, Quad Amin, Wellington Taderera na Frank Makarati vachange vachidya marasha semazuva ese. Mpofu uyo akambotambira zvekare Capes United anoti semaonero ake pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda asi nezvibodzwa zvishoma shoma.
I'll give FC Platinum kuti inowina game but narrow margin because these two teams they are playing good football.
Asi muteveri wengezi Platinum Stars Muzare Fungai Muzane Namo vanoti mukombe ndewavo.
Ya, yeah, mandava imo matakavarova tikutovarova. Mukombe ndewedu hatikutotora.
Pamusoro pemukombe nemari chikwata chinotora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Zimbabwe yanga isina chikwata makwikwi muAfrica aya makore maviri apfuura. Highlanders ndiyo yakapedzisira kutora mukombe wechibuku Super Cup uyu muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan yazivisa nhasi kuti ichakokera musangano wemakurukota ezvekunze kwenyika dzeIslam mwedzi uno senzira yekuedza kumisa matambudziko munyaya dzeupfumi pamwe nerubatsiro muAfghanistan. Izvi zvaziviswa negurukota remupakistan rinoona nezvekunze kwenyika iyi Vasha Mahmud Quresh vachiti nyika 51 dzichaita musangano uyu muIslamabad musi wa19 zvita. Mapurisa emudunhu reMichigan muAmerica anoti akasunga vabereki vemwana ari kupomerwa mhosva yokupfuura vanhu vana vakafa pachikoro chake nemusi wechipiri. Amai Jennifer nemurume wavo vaJames Crumbly vasungwa nhasi muDetroit, Michigan sekutaura kwemapurisa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipagurirwa naMarvelous Mhlanganya uye asi nhasi uno muri kuchipagurirwa neni Rachel To ndiri muWashington DC. Nhasi tina muzvare Manyara Irene Muyenziwa, mutungamiri webato reFreedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forus. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Muyenziwa.
Maita basa ndinotenda nekuve pano.
Muri mudzimai azvipira kupinda musarudzo yemutungamiri weZimbabwe. Chii chakapa kuti mutore danho iri?
Chakapa kuti nditore danho iri kungotarisa Zimbabwe mamiriro ayo ekuti vanhukadzi chaivo hatina manhamba zakakwana mumapato mapato akasiyana nezvematongerwo enyika, even mumapato mapato akasiyana chaiwo emumakambani arimo muno muZimbabwe. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakati ndisumuke ndione kuti ndingasumudzire sei vanhukadzi muno muZimbabwe.
Pane matambudziko amuri kusangana nawo here pashuviro yenyu yekuva mutungamiri wenyika ari wechidzimai?
Zvakati wandei zvandati ndasangana nazvo. Ndiri kunge ndichitarisa iyo parliamendi yacho chaiyo kuti vangani vanhukadzi vanowanikwa vari muparliamendi vachimirira miriro mabato akasiyana-siyana ezvekutongwa kwedu kwenyika. Sezvamunoziva imi zvekuti African Union yakaseta mastandards avo ema30% kota aya ekuti nyika nenyika inge ine 50 representation yevanhukadzi muparliamendi. Saka zvinhu zvezvinhu zvekuti ndo zvandiri kukuchidzira chaizvo kuti iyo African Union Convention iyoyo yakapaswa inge ichiwanikwa ichibatika pamaitiro muno muZimbabwe. Saka se zvamunoona imi muno muZimbabwe tichangotanga kuti tisumudzire vanhu venyika. Ende tichitarisa kare kuti iyo chaiwo vakatanga kutungamira nyika ino vanhu vakaita savana mbuya nehanda vaya. Ndo vakanga vari vatungamiri vaiona kuti ngetiwane liberation freedom muno munyika. Saka zvino zvekuti ndakatarisa ndikaona kuti ah kana vakabenga varipo makore atakatanga tichiti tikutsvaga freedom zvakavhoiswa nemunhu mukadzi. Munhu kadzi izwi rake ndora kasomuka richiti totora sei nyika ino. Saka kuti takazobva sei pa donzo iroro rekuti toisa vanhu kadzi ndora ndirikutsvagana naro kuti chii chakaitika kubva kuna mbuya nehanda kusvika panguva ino kuti inda vanhu kadzi tisina hutungamiriro hwakakwana mapato akasiyana mukutungamirwa kwenyika yedu yeZimbabwe. So ndo zvimwe zvinhu zvandikutarisana nazvo izvozvo ndichitarisa kuti ndochinja sei iwo malaws acho ari muno muZimbabwe kuti tinge tichiwana zvinhu zvakadaro kuti zviwanikwe.
Mabatanyaya yakadzama muzvare muenziwa yevanhukadzi. Nguva zhinji tinonzwa madzimai achichema-chema kuti hatsigirane chavo chaanogona kuputsirana pasi. Muri kusanganawo here nedambudziko iri?
Ende ndo dambudziko huru randiri kusangana naro iroro. Handizive kuti tichaise here kugamuchidzana kwakakwana kwevanhu isu vanhukadzi kuti tiungane tisangane tinge tichitaudzana pamwe chete nokuti tinge tichisumudzirana isi tiri isu vanhukadzi tisati tambotanga kutarisa kuti varume vanhurume vanofungei pamusoro pezvedu. Ndandiri mune imwe meeting yeelectoral reform yandakapinda mavhiki mairi apfuura. Zviri zvinhu zvokuti takabata tichitarisa kutosumudzirana sei mumaelectoral reform tichitarisa kuti munhukadzi basa rake nderipi. Ndamuchitarisa imi muchiona vanhu zhinji chaivo vanovhota muno muZimbabwe. Maresults iwaya andambotaura iyo emapato ana Zimbabwe Women Resource Center and Networking vari kutotarisa kuti isu vanhukadzi tisu vanhu vanovhota. Iti 75% vazhinji vari kuvhota vanhukadzi ende tikutoudzwa kunzi 75% as compared kuvanhurume. Saka zvinhu zvekuti saka kana tirisu tiri kubuda tichiunganidza kuti tinge nyika yedu ichijekeserana tatitisasa kuti chii chinomboita kuti tisakuzodzirane isu vanhukadzi pache zvedu kana tichiwanikwa tichinoa kuti isu voice redu rekuvhota ndiro riri pamberi asi chinozokohodzeka kuti tinge tichikwanisa kunge tichibatana pakati pedu kuti titaudzane tisumudzirane. Izvo ndo zvinhu zvandiri kufamba mativi mana senyika imuno muZimbabwe ndichikurudzira vanhukadzi ndichitarisa nekuti iwo maprojects avanoita vari kumbosumudzirana zvakadii kuti tizosvika pakuti tosumudzirana sei tichibatanidza mabato akasiyanayo emuno muZimbabwe. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti ndikutenderera nyika yese ndichindoone kuti ndingakwanise kubatanidza pfungwa dzevanhukadzi kuti vasumudzirane ipo panguva inei.
Aiwa, tinotenda muzvare muenziwa nekuva nemukana wokutaura pachirongwa chedu chino chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Maita basa.
Manga makateerera kuna muzvare Irene Muenziwa, mutungamiri weFreedom of Rights Under Sovereign, muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Anga achikupagurirai chirongwa chino nhasi, ndini wenyu Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Svondo rino tiri kutarisa nezvemazuva 16 kana kuti 16 days of activism ekuyeuchidzana pamusoro pekuipa kwemhirizhonga inoitwa zvikuru kumadzimai nevanasikana. Muhurukuro yedu tina vatemba nzounenda vesangano revarume svinurai vhukani madhodha kuti tinzwewo kuti vari kubata sei mazuva 16 aya sesangano, uyewo kuti kune vanhurume here vari kusanganawo nenyaya dzemhirizhonga. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu wanzounenda.
Mazvita Vakandemiri, mufaro wangu kuve pachirongwa ndichikwadzisa vateereri vese veStudio 7 vakatekeshera pasi rose. Regai nditi mhirizhonga inoitwa nevanhurume kuvanhukadzi ndeimwe yenzira kana kuti yetype dzegender-based violence dzinoitika musociety medu, haisiri yoyoga. enda andirambe kuti zvakadaro zvinoitika. Asi nyaya yandanga ndichida kuti ndinyanyotaura zvizhinji ndeyekuti chandingangoda kuti vanhu vazive ndechekuti 16 days of activism against gender-based violence mazuva gumi namatanhatu anongove ekurangarira kurwisana kana kuti mabasa ese anoitwa pakurwisana nemhirizhonga inoitika mungave mudzimba mumarelationships kana kuti chii. Asi chinhu chakanyanyo kukosha ndechekuti timboziva ticho chacho chinombonzi gender-based violence chii.
Mungachitsanangura here vanzo nhenda?
Definition yakanyorwa nechirungu inoti GBV is that violence that is perpetrated against a person because of their sex. So ndochiti inini nyaya yeGBV haisi kuti ndiani aita GBV ba kana kuti aitirwa. Nyaya iripo ndeyekuti 1 paitika violence here. Number 2, violence iyi yaitwa yaitirwa kumunhu iyeye chikonzero chiri chekuti munhu rumere kana kuti munhu kadzi. Ndo zvinoreva kuti tizoiti isusu eGBV. Imwe violence yese kana reason isiri yekuti wapunyikidzwa kana kuti washungurudzwa nenhau yekuti uri munhu rume kana kuti uri munhu kadzi. Haisi gender-based violence ba. Iordinary violence wo, imwe yacho iordinary domestic violence. Reason ndo inonyatsoti tinyatsoburitsa zvinobatika zvinoti iyi eGBV. Saka naizvozvo ndinoda kungoti pa 16 days sesangano rakafananawo nemamwe masangano esu, ishuviro yedu kuti titi ngatirwisanei neinonzi gender-based violence. Ende zvakakoshawo futi kuti tirwisane neviolence yese of any form, of any nature and of any definition.
Vari kuhwere vanhurume vanoshungurudzwawo?
Vakandemiri ichokwadi chakazara kuti varume vari kusanganawo nekushungurudzwa nekumbunyikidzwa kana kuabhiyusiwa munyika yedu yeZimbabwe uye pasi rose. Zvakawanda zvinosangana nazvo varume zvinoratidza kuti vari kushungurudzwa, vanotukwa, vanonyimwa bonde wananu, vanonyimwawo mari kana vasingaendiwo mabasa, vakadzi vashoma vanokwanisa kuchengeta murume asingasevenzi, zvichizokonzerazve imwe yatinoti emotional abuse yekuti zvimwe zvese kana zvichizenge zvaitika warohwa, watukwa, wadiwa, nyimwa mari, wanyimwa bonde, asi zvinozokushungurudza mupfungwa zvakanyanya bhozi, unozosara uine kufunganya kwakanyanya kwekuti sei zvichiitikira ini, sei zviri kumbodai, Mwari vakandirasa here, ndiri chitukwa here kana kuti chii. Saka izvozvo varume vari kusangana nekushungurudzwa kwakanyanya.
Zvii zvamuri kuona zvinokonzeresa nyaya dzemhirizhonga idzodzi?
Zvizhinji zvatakaona zvinokonzeresa, but zvakanyanya kutibata kuti izvi ndo zvinokonzeresa kushungurudzwa kwevanhurume nevanakoma. Yekutanga inyaya yenhamo. Vashoma vanhukadzi vatiri kuona vanokwanisa kuchengeta vanhurume vasiri kushanda. Then pane nyaya yekuti umwe munhu kana akambonge ari mukushungurudzwa iye, tikasamubatsira timurehabilitate kuti adzokere musociety atambirike zvakanaka, tiri kukudza rimwe bhinya mangwana, tiri kukudza umwe munhu achashungurudza vanhurume kana kuti vanhukadzi mangwana. Saka tinoda kuti vanhu vese vanenge vashungurudzwa, hurumende nenyika dai vazviona zvakakodzera kuti kunge kuine nzira dzava no vakanadzo vanhu ivavo kuti vadzokere musociety vachidziva kuti zvakaitika zvakaitika, asi zvakatopera, ngatirarame zvakanaka, zvawakaitirwa usazviitira mumwe munhu.
Manga makateerera kuna vatemba nzounenda vesangano revarume svinurai vhukane madhodha muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inoti haisi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti hapana zvinoda kuvandudzwa munyika zvinobata nyaya dzesarudzo. Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti rakarangarira zuva reInternational Day of Persons with Disabilities zvinhu zvisina kumirira zvakanaka munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.